Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 26 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika hwowedzera kubva zvapera sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations Human Rights Commission iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvise chikamu 22A chemutemo wakawandudzwa kana kuti Criminal Law Reform Codification and Reform Amendment Act unozivikanwa nerimadunhurirwa rekuti Patriotic Bill. Zvipangamazano zvitatu zvekomisheni iyi zvakaongorora chikamu ichi uye zvinoti chinotyora zvibvumirano zvakanyoreranwa neZimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rino panyaya yekuremekedza kodzero dzevanhu. Chikamu chechimakumi maviri nemaviri kana kuti 22A ichi chinotaura nezvekungangonzi kutengesa nyika yeZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe kana zvikataura nevekunze. United Nations inoti zvirango zvinopiwa vanenge vabatwa nemhosva zvakaita sekutorerwa ugaro kana kuti citizenship, kuvatongera rufu uye kuvarambidza kuvhota kutyora kodzero dzavo zvakanyanya sezvo mutemo wacho usina kujeka. Studio 7 yatumira mivhunzo kugurukota rinona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
VaZulu, icho kwadi chiri kutaurwa nenyanzvi dzeUnited Nations Human Rights Council pamusoro pemutemo mutsva wedu uyu wenonzi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act, urwanyanya kuzivikanwa nevanhu kunzi Patriotic Law. Patriotism zvinhu zvatagara tichitaura pamutemo, uye tigara tichitaura kuti zvinhu zvakaoma kuti vanhu vamanikidzwe kuda chinhu. Nyika yedu yeZimbabwe tinoida nekusagara tiri muZimbabwe. Vazhinji takabvarirwa imunomu, vamwe vakawana citizenship nenzira dzakasiyana-siyana, asi nekuti nyika yatakazvarirwa inova nyika yechizvarwa, hapana kumwe kwatinogona kutizira kana kuenda. Vazhinji tinosaka tirimo muno nanhasi, even vamwe vari kunze vanongoramba vari vana veZimbabwe.
Ko, pakuzonzika vamwe vanenge voda kutotengesa nyika nekuishora,
patinenge tichitaura pachirungu pane vanoti constructive criticism, hakusi kuchora. Zviri kutaurwa maererano nemutemo uyu zvinhu zvatakagara tichitaura kuti mutemo uyu uchadzvinyirira kodzero dziripo dzatagara dzatinopiwa zvikuru nebumbiro redu remutemo.
Ndedzipidzi?
Anasanganisana freedom of expression, freedom of assembly nemimbo mafreedom atagara atinopiwa nebumbiro redu remutemo. Asi sekutaurwa kuri kuitwa nana mazvikokota ava veUnited Nations Human Rights Council, mutemo iwowu zvakare in addition mukutyora kodzero dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo uri kutyora zvakare watinoti ma-international human rights instruments.
Ndeye aya mungatsanangurei pabhova Mandinde?
Ayo anotarisa kuti kodzero dzinoinjoyiwa sei pasi rose.
Ko, pazvirango zvinopiwa vanhu munopaonawo sei vaMandinde?
Ukaunzwa uchikora mutemo iwowo unogona kutongerwa rufu, unogona kutongerwa ugara mujere kwenguva yakareba, unogona zvakare kutongerwa kuti hauchabvumirwa mukuvhota kana kuvhoterwa. Saka mutemo uya watati uri unconstitutional pakuti uri kutora kodzero idzo vanhu vakatopiwa kudhara zvikuru nebumbiro remutemo. Tikatarisa panyaya yedeath penalty, death penalty muZimbabwe pabumbiro redu remutemo unoti unofukopiwa death penalty chete kana munhu anenge aponda munhu in what are called aggravating circumstances, zviya zviya zvinenge zvakanyanya zvinenge zvisingaite. Tofuka takaona nyaya yemwana uya wekwamurehwa wokuurayiwa nabamukuru vake nemuchando wavo, kuti murayirwo waakaitwa wokunzi unotoshayikwa kana dzimwe nhengo dzomuviri wakatoonekwa uri wakanga usingaite murayiro wakanga wakanyanyanyanya. Ndipo patakaona death penalty ichiuyiswa. Vamwe nanhasi vanotoramba vaitochoichora, asi kuti uzoona death penalty youyiswa kudzi munhu wachora nyika saka nokudaro unofanira kuti uurayiwe, iichi chisionekwe.
Chii chimwe chiri kupa kuti vanhu vashore mutemo uyu vamandindese maonero enyu?
Chimwe chinotyirwa inyaya iyoyo yekuti mutemo uyu mutemo uchazoshandiswa zvikuru wakanangana neavo vamapato anopikisa hurumende, maopposition political parties. Tinoziva kazhinji kacho kana kuine gakava kachina tatarisana nesarudzo mutemo yakadai ndipo painotsvagwa, popa unoyoshandiswa inenge yoshandisirwa ana nhingi vanozivikanwa kundira bato rakati. Zvinhu zvakadaro
mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Munangagwa nhasi vaita musangano wavo wekutanga nedare remakurukota ravakasarudza. VaMunangagwa vazivisawo kuti Dr. Martin Rushwaya vanova hama yavo ndo vave munyori mukuru wedare remakurukota kana kuti chief cabinet secretary. Vatora basa rasiyiwa naDr. Meshack Swanda vave pamudyandigere. VaRushwaya vagara havo vari muhurumende kubva nguva yaitungamirwa nyika namushakabvu vaRobert Mugabe. Ongororo yakaitwa nesangano reInternational Organization for Migration Zimbabwe kana kuti IOM Zimbabwe inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakatora danho rekubuda munyika zvachose zvichienda kuBotswana neSouth Africa wawedzera. Izvi zvinotevera sarudzo dzakaitwa munyika dziri kunzi nevakawanda hadzina kufamba zvakanaka zvopa kuti vamwe vashaye tariro. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro reIOM iri wandu wevanhu vakabuda munyika vakananga kuSouth Africa kunotsvaga mikana yekurarama kwenguva refu inosanganisira mabasa kana kuita zvemabhizinesi munyika iyi wakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 37%. Uwandu hwevanhu vari kuenda kuBotswana avo vakapa zvikonzero zvekuti muZimbabwe hamuna mabasa nemikana wakawedzera nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Vanoshanda nesangano rinoona nezvemagariro evanhu reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti ongororo yaburitswa nesangano reIOM haiva kachamadzi.
Hurumende iyo ndo iri kuondongora zvinhu muno muZimbabwe, ndo iri kuomesera vana veZimbabwe kusvikira vaakuenda kunana South Africa ikoko.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vakatotanga kutiza munyika sarudzo dzisati dzaitwa nekuti vakanga vatoona kuti hapana chainge chichabuda sezvo sarudzo dzagara dziine mutauro makoro ose. Pavanhu vakaenda kuSouth Africa zvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 26% vaive vanhukadzi vane makore ari pakati pemakumi maviri nematanhatu nemakore makumi matatu nemashanu. Zvikamu makumi maviri nezvisere kubva muzana kana kuti 28% zvevanhu vakabuda munyika zvachose nekuda kwemamiriro ezveupfuma ayo akaita manyama amire nerongo zvichienda kuBotswana vaive vanhurume vane makore makumi maviri nematatu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Gwaro iri rinoti zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana kana kuti 35% zvevanhu ava zvaironga kunoshanda chero basa ramuka kusanganisira kufudza mombe, kushanda mumapurazi zvisinei nekuti vakadzidza kusvika kuyunivhesiti. Zvichakadaro zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika zviuru zana nemakumi masere zvakatarisana nekudzoserwa kumusha nehurumende yeSouth Africa sezvo bazi rinoona nezvemukati menyika iri riri kutsika madziro munyaya yekuwedzera upenyu hwemagwaro aishandiswa nevanhu ava ayo aizikanwa nerekuti maZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Asi vambofana vanoti kunyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuSouth Africa neBotswana, zvizvarwa zveZimbabwe zvichangoramba zvinoedza noto kunyika idzi.
Takati alright, hatingagarika tichifa, ngatiendewo kwazviri nani kokunana South Africa ikoko nekunana Botswana ikoko, vaakutitandanisa futi. Saka vanenge vachititoraramira kupi? Toraramira mugungwa here? Tofa here?
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa mushongo wamakonzo nemapete mumigwagwa yeguta reFrancistown vaThomas Mverechena vatsigira mashoko avambofana.
So takaona sekuti tituye kuno tokwanisa kuti mhuri yedu inokwanisa kurarama. Of course tisingawani yedu zvakawanda, but zvekuti mhuri yedu idye nekupfeka nekurarama.
Vakudzai moyo avo vakatora passport yavo musi wa3 Nyamavhuvhu gore rino mushure mekurasikirwa nembasa ravo pamumwe mugodhi unochera goridhe pedyo neguta reBhindura vanoti vakaona kuti hapana chekugarira muZimbabwe.
Ramangwana rezvizvarwa zveZimbabwe hationi rakamira zvakanaka, nekuti tatakatarisira gore rineri kuti pakaitwa maelection zvinhu zvichafamba zvakanaka, tikaona zvisina kufamba zvakanaka. Saka hationi ramangwana reZimbabwe rakamira richimira zvakanaka.
Asi vachitaura kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakati Zimbabwe ndiyo nyika ine upfumi huri kukwira zvakanyanya mudunhu reSADC kwemakore matatu adarika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti huori nekutonga nedemo ndizvo zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhukadzi vari mumabhizimusi akasiyana siyana vapedza zvidzidzo zvavo zvekuwandudza ruzivo rwavo rwemabhizimusi pasi pechirongwa cheAcademy of Women Entrepreneurs chinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Vamwe vavo vachiwana mibayiro inosanganisira mari yekuwandudza mabhizimusi aya. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pange paine mufaro mukuru paAmerican Space pachikoro cheNust muguta reUlawayo nhasi, apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Napier, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
Chimwe chinhu chikuru chakanakira kuve nemadzimai mubhizimisi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara mari yavanowana kubhizimisi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipangana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava vane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mibayiro yechiviru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava vane bhizimisi rinonzi Battery Quip ndemumwe wevawana mubayiro. Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa, anozikanwa nekuti Tariro negitare, ndomumwe akapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
Ndinoimba uye ndinoitawo zvebhizimusi remhanzi kupromota nekushanda nevaimbi. Ndakakwanisa kuapply kupinda muAcademy of Women Entrepreneurs awe nechitarisiro chekuti ndigadzirisewo business rangu riite zvinoitawo vamwe mabhizinesi masmall and medium enterprises, ndichingoshuvirawo kuti tishande gwara rakanaka mumhanzi yedu. Ndakaona kuti programu yakandibatsira zvishe kuti nekuti ndakasangana nevamwewo vanovari panzvimbo yandanga ndiri, uye kana takutaurirana tichiudzana nhamo dzatukenda nadzo muindastry zvanga zvichitoona kuti aiwa zvakatoreruka tikabatanidza pfungwa tikashanda tese. Ndakadzidza futi kuti bhizinesi rinoranwa sei, chii chinofanira kuitwa kuti mari dzinyatsopinda kana dzapinda dzinofambiswa sei, uye how do you invest into your business.
Zvare Patience Ziramba vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra2022 vane bhizimisi ravo rekutsikisa mabhuku ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePerce One Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheAwe chinobatsira kudzidzisa vana muzvinabhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika, uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Wandu hewe chidiki varikuita zveungochani unonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira, izvo zvinonzi hazvisi kufadza vakawanda munyika. Asi masangano anomirira ngochani anoti wandu unoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumirira kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvi zvandiri, uye havanditsoropodzi kana ndisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe, kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo, nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore 10 nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini, vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura, mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete, zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani.
Unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obei Maachi anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo ka zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kauti mukadzi iwe uri mukadzi, unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nayo.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzuro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambove kukare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kushoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitenderi, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, Vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Some guys we ma church. Tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti i homosexual. But hazvirevi kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, amai Primrose Matambanadzo, vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Vakatarisa mumaguidelines the Ministry of Health varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community irimo mumaguidelines vaya kuti makey populations are. Ari panjodzi huru yekubatira utachiwana hweHIV. Isusu ndo atinotarisa tukatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese, Redevelopment and Cooperation, rinoti mugore ra2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo pari zvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zoleka Mandela, muzukuru wegamba rekurwira rusununguko muSouth Africa, vaNelson Mandela, ashaya nhasi nechirwere chegomarara. Anga aine makore 43 ekuberekwa kana kuti 43. Zoleka aive munyori wemabhuku uye mwana wamushakabvu Zindli Mandela, vaive mwanasikana wava Mandela. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere kusanganisira vana vana vakafa kuCape Town muSouth Africa mushure memafasha memvura akakanganisa tambo dzemagetsi zvakapa kuti vagwinwe. Izvi zvakaitika munzvimbo dzinogara varombo vakawanda muguta iri. Vanhu vana vakafa kuDriftsend uye vana ava vakafa kuCliffontaine. Vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi havana magetsi, zvinopa kuti vangoita zvokubatanidza tambo zvisiri pamutemo zvinozovapinza munjodzi. Mvura inonzi yanga ichinaya kuCape Town kwemazuva matatu akatevedzana. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica, vaLloyd Austin, nhasi varumbidza Kenya nekudyidzana kwayo nenyika yavo zvikuru munyaya dzechiuto. Vataura izvi pavasangana nemauto eAmerica neeKenya anogara paCamp Simba kuManda Bay muKenya. Nyika mbiri idzi dzakanyorerana chibvumirano chemakore mashanu nezuro chekuita mushandira pamwe kurwisa vanopfurikidza mwero. America iri kubatsira nyika dzemuAfrica kurwisa vezvikwata zvakaita seAl-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS neBoko Haram. Apo mwaka wekurima watanga, vamwe varimi vari kuchema nemitengo yavanoti iri kutengeswa nayo zvikwanisiro zvinosanganisira mbeu yeshubage nefotereza. Tsvakurudzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mutengo wembeu yechibage uri pakati pemadhora ekuAmerica 60 kuenda pamadhora 100 ekuAmerica pasapo inorema makirogiramu 25 kana kuti 25 kilograms, kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN rinorema makirogiramu 50 kana kuti 50 kilograms riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pe30 kusvika kumadhora 56. Mumwe murimi wekwamurehwa asina kuda kudomwa nezita anoti kukwira kwemitengo yezvikwanisiro uku kuri kukanganisa varimi vakawanda kusanganisirawo naiye.
Kana uchirima chekuti uridya pamba zvinogona kukwanisika, asi kuti uzoti uda kuita kutengesa hazvikwanisiki zvachose. Dai hurumende yakwanisa kuti maprize ati dzikei uye kanzaita kutengeso zvinhu zvemumunda zvotengwa nemari yekuti inofadza murimi adzokere pakurima zvakare.
Mumwe murimi akagariswa patsva kuMashonaland West vazivanai Shumba vanoti ivo zvavo vakanga vachenjera setsenzi inogara yatema. Vashumba vanoti vakabva vangotenga zvikwanisiro zvavo pavakatengesa zvirimwa zvavo zvemwaka wapera.
Isusu na zitenda kutengira kwa GMT kwa COVID maofareta pakandoa tumeshandisa zvinhu zvinani.
Mumwe murima ari kuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central vaAndrew Gwara vatiwo vaita gadziriro yekurima asi mitengo yefotereza nembeu kunyange hazvo yakaderera pane gore rapera ichiri pamusoro kune vakawanda nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vefodya vakatotanga kudyara kare uye varimi vedzimwe mbesa vakawanda vakatogadzirirawo minda yavo vachingomirira kuturuka kwemvura asi gadziriro iyi inogona kushaya basa nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvinokwana.
Vazhinji varimi vanga vatengawo havo zvekurimisa zvakaita samainputs zvisanganisira mbeu namafertilizer asi vazhinji vari kukundikana pamusana pekudhura kuri kuita mbeu nemafertilizer iwayo. Tikatarisawo zvekare fuel iri kuramba ichikwira mutengo wayo zviri kuita kuti zvikanganise varimi panyaya dzekugadzirira idzi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti nyaya yekubatsirwa nemari kwevarimi yakakosha zvikuru sezvo kurima uri musimboti kwete muZimbabwe chete asi kuti wenyika dzepasi rose.
Hurumende inofanira kuplaya ipart butwo zvakare private sector especially mabhanga nemamwe mainstitutions ehurumende anoprovida support kuvarimi anofanira kuplaya part. Tine varimi vamwe vechikuru vanogona kuenda kumabhanga kunowana maloans ekuti vange vachifinance a production. Then of course tinowo vamwe varimi vechidiki vanenge vasina mikana yekunge vachiwana mari kumabhanga uye vasinawo mari kunge vachizvifinansa. Normally ivavo vanenge vachifanira kubatsirwawo nehurumende through mavarious subsidy programs hurumende.
Dr. Chitambara vanoti kugadzirisa matambudziko anosangana nevarimi ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza dambudziko iri mwaka nemwaka asi vachiti kuderedza mitengo yezvikwanisiro hakushande.
But chinogona kuitwa ndechekuti hurumende ibatsire sipa anogadzira mafertilizer wemuno nesupport kuti vange vachikwanisa kuwana zvikwanisiro mainputs ekuti vange vachiita basa.
Semuenzaniso, murimi wechibage anonzi anoda mbeu inorema makirogiramu 25 pahekita yoga yoga kana kuti makirogiramu 10 paeka. Kana mvura yakanaya zvakanaka hekita yoga yoga inotarisirwa kuburitsa tani imwe chete yechibage iyo inorema zviuru zvemakirogiramu kana kuti matsaga 20 echibage. Muchirongwa chedu cheLife Talk The Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Nhasi tiri kutaura nevechidiki vakasarudzwa kuti vatungamire mumakanzuru uye kupinda mudare reparamende nezvavari kuvimbisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwa yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi. United Nations yokurudzira Zimbabwe kubvisa chimwe chikamu chemutemo weCriminal Reform Act ichiti chinotyora kodzero dzevana veZimbabwe dzakawanda. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vopa basa imwe hama yavo zvakare mudare remakurukota. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga maforo manyoro kunze hwowedzera kubva zvapera sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami ngiformalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to the non-normal range okukhangelwe khona ukuthi izinga liyabe lilifitshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azise njalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. Urushwaya uthethe isikhundla esika-Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi achiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbeto Roka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isimfundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizimusi yami ngingayiqhelisa njani lokubana ukuba uncedo kwabanye omama loba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBaitbridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, iBembele Resources has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami ngiformalize kuhle izinto zibe sendleleni njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ungena kule training uzanceda kakhulu because khathesi sengikwazi how to run i-business. Before bengifongukwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got from i-train builder, I can now apply them ku-business yami. And there are a lot of changes that I will do, so it will benefit me in many ways.
Unkosikazi siqiniswe inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto ezinye ngade ngingazi. Like ukhangela even kumanagement ekumanageni izinto zami khathesi sengikwanisisa ukuthi ngimanage then lokuthi nginandelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinisi yami eyi-one ebengikade ngiyenza angangenza ukuthi ngikwanisa ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year sitrain abantu abangu-100 but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe. Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engadale ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about 40, you know, between $30,000 and $45,000 for the local the women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kweAcademy Women Entrepreneurs luqhutshwa inhlanganiso yePace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi umnumzana James Ngoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lonyaka masikhangele umnyaka womkhathi sikhangele ukuthi iindawo eziningi sizaba ne-normal to below normal rain okukhangele khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo Matabeleland North as well as northern parts of Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of go over there below normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukuna nini?
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, the late onset. Oh, that was coming out from end of November
December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indaw, everything about much south, Mashingo and parts of much north, the earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December, that's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga, kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengabomashingo, base bridge, Gwanda area, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengabomashonaland east, lapho izulu eliphuze ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangelela uma umkhathi siyitshele i-update ukuthi lo nyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe-Meteorological Services Department ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritech eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcina emhlabathini ukuze isilimo sethu sinedakali nesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezekwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, futhi ukuthi i-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizikhethayo kokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana nesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season cycles. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, ukuthi ziyasiza nxa ilanga lichithile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lobulutshwana bezulu ngubheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zethinto omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kuzokushithi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphithe ivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizi izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abaziqaphele.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olapho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi suqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu i-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Kungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangele ukuthi izulu libitshwayo. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngoba bheni izulu selisewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngabe kufika isikhathi somsebenzi baphethimeni zokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe achiyeneyo e-International Organization for Migration bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, isanda kwethula ugwalo lumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe elikade lilungiselela ukhetho luqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezana uPF elinqobe khona, noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatsaya Nyamande Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across.
Ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe kuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes, said
ever. Ngingatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngembiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. OweZimbabwe uNomzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Sasithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma etha sivota kodwa isimanga kugcina sokufanana lomuntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke i-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma ukudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulibhekise esigodlweni iHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelemaNdebeleni lulubhekise South Africa kumbe kwele Botswana. Iningi kungxenye yamakhulu amathumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulibhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. Ele Botswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu, kubika uTobias Mutsingwa.
abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. I-Girls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo leli nyathela ngu-James Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngile minyaka eyi-24 indaba yami ngiqalisela back then ngikhule nginemizi etshiyane labanye. Siza ngifuna abantu besilisa but asosizathu sokuthi ngazenza kodwa ke ngumuntu ozele enjalo even lami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazane ngowesilisa kodwa ke even lakithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezinsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelise ukuhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona balokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso seGirls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babaningaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona budong sisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi kanti kwenzakalani waye abantu abatha sokungathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabana angibusapoti solo utabana sempunga ubona all over lapha laphayana sokungathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umama akho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu i-5170 RTGS emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga ngenkulungwane eziyisikhombisa i-7000 RTGS. Abantu bathi lokhu okwenza ukuba bephile nzima emaphandleni. Abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wako Jimela, Echolocho, esabeleni semathebeleni North, utshele uGibbs Dube oStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Yilapha kwa Jimela handa uChief Mathupula. Lapha imvula zabambeki sisi kwaba nje lokhetho noma ngeke ngafaki iposition yebishana but sisi kwaba lokhetho imvula zabambeki makhana vele zitho lapha izinkwa vele kazangeneki ngoba ukuthi isinkwa sisinye nge-22 randi isinkwa sisinye nxa umntwana onemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sekubeka vele emakhoneni asikhulu ngento ezinjengezishebo lezonyama ukuthi azakhe imzimba kuya ngengembhide lele makhaya imfushwa labanye nje abanezingadi nje khonoko nje okungama-vegetable njengunjabo somwelia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekavele kayisebenzi kakhulu yakhetholotho vele kabayazi kumbe yini total vele abayazi sebenzi irandi irandi lakhona ngelibuya livela khona le-South Africa siphothelwa nje ngabantwana yimpilo nje sesiphila ngayo yeye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizele nje okuphilwa ngamafewu two futhi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokudla lotho azinyoni hhayi yona kathaa vele zaphulule masimini abantu vele kabathophanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele saphephela kuphi ukuthi nganje bakhona nje amaphila nje abakekey kuyante nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezizame lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo sithembayo hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele niphila ngani nxa kunjalo Chuma
abanye nje bayakhwela besiya eguzini esasesawona umviyo umviyo lani uthanjiswe uthi ungathaniswa nje beuphehlaphehle abantu sibe nje bezibaze ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe esithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayigoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
ubathola nje ezitolo emakareni bedawe utshwaya babo lokuthiwa yintengo leyo kodwa abatholi ishanza bayahamba egoli but uzuze ukulondeleaadala ukuthi bengaye egoli le mpenzi yakhona kayiseko ufika ngane sebephengo sebephifiliwe sokuyilokhu lalokhuyana sezama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholothola inzima sizivele kayithambanga
ye khuluma labantu ukugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje labantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise azelezo zingadi sizaphosisingela ama-10 randi wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele ninagqukuzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayeuthi eduzane abantu vele nje bazidingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akula ndlela vele ongaphila ngayo baba mthembo lapho elokuzeni vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki akubambeki ulutho sibili ngigqukuzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-cooperative bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhidana leyo abanje akunye kwazale ukuthi bedingana leyo mviyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha edini lokuthi nje kube kuziwa yona ngibonani yikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezwa sibili leli thuba ukuthi nami ngitsho ngalolu daba
lo ngumnumzana Jeffrey Chuma isakhamuzi seJimila eCholocho esabelweni samathebeleni North obekhuluma ecingweni loGibbs Dube oStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lwenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singake ehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Masomnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet. Abesifazana abakubulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.